Nashtanya Akandemiri. Ndingati zvakasangana nekuti I made a decision yekuti ndisatravele nekuda kweCovid zvekare nekuvharirwa. Ndakaona kuti zvoni ndakafamba nguva yeCovid. Kwandaisvika ikoko, I was a potential risk yekuti ndispread as I had a feeling yekuti COVID yakawanda inge ichibatwa nevanhu in transit mundege imomo. Saka ndakangoita decision yekuti ndimbomira kutravel. I was supposed to come back musi wa20 March kuti timbotanga tanzwisisa kuti zviri kufamba sei ende iri kuenda nekupi. So ndakangogara ndirimo muZimbabwe until maborders paakazovhura zvekare kuti ndikwanise kufamba.
Asi tinonzwa kuti ndege dzaipinda nekubuda muZimbabwe. Maitadza here kungopindawo mundege idzodzo?
Kufamba ndege ndakanzwa kuti kune ndege yaifamba Ethiopian, but kwandiri the threat and risk ye COVID was still there and I didn't want to risk kuti ndifambe nguva yepandemic tisiri kunyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Mazuva andakambofunga zvekubuda ndipo pakazotanga kunzi zvoni panofanira kupfekwa mamask ekebhenge asati akupfekwa before then as a mandatory instrument. Saka kwandiri yes ndege dzaifamba, but ndakazviudza uyezve nekutaura nedzimwe hama dzangu neshamwari dzangu takawirirana kuti timbomira kufamba kusvikira zvatisererei, and that is why ndisina kubuda nendege dzaifamba during the lockdown.
Imi semunhu akanga ari muZimbabwe, zvii zvamungataurawo pamusoro pematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Ndingati matanho akatorwa nehurumende ndinoda kuvimba kuti akabatsira chaizvo kulimita the spread yeCovid. Tichitarisa manumbers edu according to official numbers ekinge ari very low compared to dzimwe nzvimbo dzakaita senge South Africa. So ndingati zvona hangu hurumende yakazama chaizvo kuti vabatsire kuburikidza nemalockdown nemamwe matanho avakaisa kuti COVID isapararire.
Saka makazokwanisa kudzoka kuno kuAmerica riini, uye chii chinodiwa kuti munhu anga achikwanisa kufamba?
Ndakakwanisa kudzoka first week ino ya October. Chavanoda kana uchida kufamba, unofanira kugadzirira kuti utorwe COVID test yako. And the time yacho yaunofanira kutorwa will depend on nyika yauri kuita transit through or yaunenge uchienda. Inini yangu yaida 72 hours. Nekuda kwekuti Dubai requirement yavo ndiye kuti zvoni unofanira kunge uine COVID test certificate rinenge raitwa within the 72 hours rekwaunosvika kuDubai. Ndasvika kuno kuAmerica ndakazvisa self isolation year 14 days and I am still undergoing it right now. It wasn't the requirement yandakapiwa pa airport and ndinakunzwa anything to do about it in the state yandiri, but it's a requirement yekubasa kwangu yekuti ndinofanira kunge ndiri isolated for 14 days. Saka ndiri kuteedzera murawo iwoyo and ndiri kuquarantina ndiri kumba zvangu ndisati ndatanga zvekare kuenda kubasa.